tinotambira gwaro raburitswa neve Amnesty International rinonyatsodonongodza kudzvanyirirwa kwakaitwa vanhu munyika dzakasiyana-siyana dzemuAfrica nepasi rose, kusanganisirawo munyika yedu yeZimbabwe, apo pasi rose raishungurudzika maringe nechirwere cheCOVID-19. Hurumende dzedzimwe nyika dzaitotora COVID-19 semukana wekutyora kodzero dzevanhu, dzakafanana nefreedom of expression, dzakafanana nekuwanikwa kwechikafu, the right to food, ne the right to shelter. Takaona dzimba muno muZimbabwe dzichipazwa pachiitwa demolitions munguva iyo vanhu vainetseka nezvechirwere ichi cheCOVID-19. Saka zvedi iyi inyaya inosuvisa zvikuru.
Munokurudzira kuti paitwe sei kugadzirisa nyaya dzakadai?
Tinokurudzira kuti hurumende dzemuAfrica, kusanganisira hurumende yemuno muZimbabwe, isave inotyora kodzero dzevanhu ichitora mukana. Takaonawo zvakare ma-by-elections achinonoka kuitwa muno muZimbabwe maringe zvakare nepamusana pechirwere ichochi cheCOVID-19. Saka tinotsigira zvakanyanya nekuendosa kana kuti kubvumirana negwaro raburitswa, iro ripoti raburitswa neAmnesty International.
Izvi zvinotiratidza chii takatarisa nyaya dzekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu?
Izvi zvinotiratidza kuti pasi rose, kunyanya-nyanya isu muno muAfrica, tichine basa zvikurusa rekuti tiite kuti hurumende dzedu dzinge dzichiremekedza kodzero dzevanhu. Nokuti izvi hazvibatsiri kuhurumende. Takaona hurumende yedu yakadhileya ma-by-elections, asi ma-by-elections aya akazongoitwa. Saka hazvitibatsiri kuramba tichidzosera nyaya dzebudiriro mumasure, nekuti nyaya dzema-elections dzine chekuita nebudiriro yevanhu.
Sei muchidaro?
Zviri pamutemo kuti vanhu vanofanira kusarudza vamiririri vavanoda, vanosanganisira makansela, ma-house of assembly members na president wavanenge vachida.